Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 6 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pamaresults akaanaunzwa namai Priscilla Chigumba musi wa3 August 2020 papaine maresults eZANU-PF, papaine maresults eMTC Alliance, papaine maresults eMTCT, papaine maresults emamasangano akawanda. So kuti zvinzi na Jacob Mutenda, Speaker of Parliament, munhu weMTCT Thokozani Kupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMTC Alliance ndounonzi Maroto Kupenga.
Umwe mutevedzeri wemutungamiri weMTC Alliance anoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumidza kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto.
Hurumende inofanira kuziva zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende, zvokuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda pachirungu yatinoti buy in and ownership yepolisi.
Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzigadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende nezuro yakadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mushure mekuziviswa neMDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa si mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revulawayo muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura ichivaudza kuti vaWende vaMutsiami pamwe namuzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati vatatu ava havasiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi. Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDCT sei.
Ndotoshamisika ini because takapinda musarudzo tiremDC Alliance and now pinda neMDCT. Saka ndashamisika but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state and they'll get it.
VaWende vanovewo munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo Advocate Nelson Chamisa.
Takumbono udza mutungamiriri wedu vaAdvocate Chamisa sezvo munozvavanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament. Then after that vachazokonsultawo maleaders asipo veNational Standing Committee and tinotarisira kuchazobudisa statement yeparty.
Tungamirwa nababa vaChamisa saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena, yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti chemetete ndo zvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU-PF vaakushandisa matare kuti vaite shaishano. ndoza hapo.
Asimura irizwe pa Great Zimbabwe Invest va Joel Mukusha vati zvaitika nasi hazvine ine mamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kusvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harine ine zviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa 2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018 izvo zvakamutsa muchokoto mubato iri uye zvinogona kukonzera kuti bato iri ripatsanuke zvekare. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa namuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivi ravachamisa, asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.
Zvichakadaro umwe mutevedzeri wavaNelson Chamisa vatendai biti vanoti zvirikuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakafanana nezvakaedza kuitwa nevaimbo vemutungamiriri weRhodesia vaIan Smith vachiti zvichatadza nenzira imwe chete iyoyo. Vabiti vaudza Studio 7 kuti kana vaMnangagwa vachida zvigaro zvemuparamende izvi bato ravo rinovapa vachiti zvematongoro enyika muZimbabwe zvatochinja kubva nhasi. Vabiti vati hondo yerusununguko haisi muparamende chete asi mumigwagwa, mumaruzevha, munzizi nemumachechi. Nezuro mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vakati bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC inofanirwa kudzidza kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Tabata vabiti kuti tunzve zvakafungwa nebato ravo panyaya iyi.
Izvi zvinhu zvaitwa naEmerson Mnangagwa zvinhu zvaitwa neZANU PF. So we are going to take the fight to ZANU PF. We'll defend our movement, the Movement for Democratic Change Alliance. So we'll protect the struggle. Ian Smith tried to destroy the people's struggle for decolonization. He failed. Emerson Mnangagwa will not succeed in destroying the people's project for democratic change and transformation in this country. So tichagara pasi totora matanho matanaya anogona kusanganisira kuti tibude muparliament anogona kusanganisira zvakawanda but ticha announce kana taita decision iyo but tichatora matanho
pano zvamataura kuti kuda pamwe mungangotora danho rokubuda muparamende munoona sekuti zvingabatsira nenzira ipi?
Ndivada masita acho saka tichavapa ko vatora masita nhasi vaona zvakakodzera saka tichavapa because vari kuada.
Pane zvaitwa izvi pane vachora mutemo here? Pane mutemo wachorwa here?
Bato rakatsikwikwidza muna 2018 rinonzi MDC Alliance. Kana imi mukaenda kuma records yenyu maireporter ne election yakarwiswa ne MDC Alliance pama results akaannounzwa na Mai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020 papa ine ma results ezanu PF, papa ine ma results MDC Alliance, papa ine ma results MDCT, papa ine ma results emamasangano akawanda. So kuti zvinzi na Jacob Mutenda speaker of parliament munhu weMDCT Thokozani Kupe oro Monzora anokwanisa kudzinga munhu weMDC Alliance ndounonzi Maroto Kupenga. So kana muchida masita acho chitorai ese, that is our position.
Kana mukatadza kubudira kudzora vamwenyu kuparamende munofamba makatarisa kupi panya?
Hamusi kunyatsonditeerera ndati vada masiti yedu ese tichavapa ese.
Iye ndopa ndachida kunzwisisa kuti kana mukavapa masiti acho ese imi muchiti hamusi kuzoita abandon struggle munenge mozofambisa nyaya sei?
Struggle haisi muparamende vakuru, struggle ya isi mparlament, struggle ya rima street, struggle ya rima reserve, struggle ya rima nzizi, struggle ya rima komo, struggle ya rima church, struggle ya rima factory.
Abo, wanga wari mumiriri we Harare East mparlamente, wari jekare mumwe wevate wezeri wavacha misa, vate ndabiti, wari parunare ku Harare ne Studio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro veBoard of Governors veCEO Africa Roundtable vaOswald Inna vari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti vaone maonero pamwe chete kuti vagadzirise upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Vanoti mamiriro aita zvinhu ave kuda kuti nyika izvimirire sezvo nyika dzepasi rino dziri mubishi rokurwisana kuti vanhu vemunyika idzi vasave nechirwere checoronavirus zvekuti vambosendeka parutivi nyaya dzokubatsira dzimwe nyika. Mukuzeya nyaya yekuti coronavirus iri kukonzera matambudziko akadini muZimbabwe, Blessing Zulu West Studio 7 abata vabina.
Blessing. COVID-19 yauya nguva isiriyo kunyika yeZimbabwe. Upfumi hwedu hwagara huri mugwandega. Hwagara hwakaparara, hwagara huri upfumi hwanga huchinetsa kwemakore akawanda.
Mungatsanangura here zvamunoreva?
Tiri vanhu vanga vakurarama nekubatanidza. Uyezve tanga tichiri kutoisa misoro pamwe chete kuti tigadzirise zvimwe zvezvinhu zvacho. Ndiri kuona inini minister vaine basa rakakura rekuti izvo vabalance zvinhu zvinofanira kunge zvichibalanswa. Tichitarisa kunyanya-nyanya kana vakuita hurongwa hwemari yehurumende kuenda mberi. Dambudziko zvaro ragara riripo nderekuti hurumende yedu inonetseka chaizvo kuti ibude pajekerere kaitiro kanoita zvinhu. Saka hakuchisina umwe mukana wainawo wekuti wakwanise kushanda nevamwe kuti izvo tikwanise kugadzirisa hwaro hweupfumi kuenda mberi. Saka chirwere chauya nezvakati zvandirikwanisa kuti patsanurei.
Mungadorongodza here kuti ndezvipi izvi vabina?
Chekutanga chirwere chauya neandingati illegitimate excuse. Illegitimate excuse pachirungu iri kurova kuti izvo kunyange tine zvitanga tichitadzisisa chaizvo chaizvo. Taane mukana wekuti zvanga zvaipa asi zvazonyanya kuipisa pamusaka pachirwere. Saka ngatichitarisai kaitiro katinoita zvinhu nedivi iri. Waro wekushandisa mari yehurumende hunofanira kuchinyatsogadziriswa hunge huri pajekerere. Kabatiro katinoita mabasa kana tichinge tichiita zvinhu zvese muhurumende nemumabhizimisi akazvimirira oga, kune zvekurima, kune zvekushanyirana, kune zvekugadzira zvekudya nezvekutengesa, kune zvekutaura nevamwe vari kunze kwenyika nokuti izvozvi nyika dzose dzichatomboti garei dzichizvionera nokuti hakuna ari kuda kuti agopinda mundege achinopinda munyika yavamwe. Kunyange dai vakazotaurawo nemuromo wavo kuti tadini tasimudza marestrictions kana kuti zvinetswa-netswa zvine chekuita nechirwere. Hurumende inofanira kuziya zvakare kuti izvo vanhu vari munyika muno vakanzwisisa nekugutsikana kaitiro kainoita vanofamba pamwe chete nehurumende zvekuti kana vakupatsaniro donzvo reupfumi munhu wese anenge achifamba nawo pese nepese patinenge tichienda pachirungu yatinoti buy-in and ownership yepolisi. Izvozvi tine dambudziko rimwe hombe ratisiri kuziva kuti richagadzirisika sei nokuti mupfumi hwedu hwakagara huri hwevanhu vamwe vasina mabasa avanoenda kumakambani mahombe asi vanozvisenzera vega. Tiri kuona zvakare vanhu vakawanda vanga vari mumabasa vachizosiya zvemabasa.
Ko vashandi vanenge vogumurwa kuti zvaita sei chaizvo apa vabina?
Kuti makambani adzidza zvakati kureiwo mudambudziko iri. Mune dzimwe nzvimbo dzaisenza vanhu vakawanda dzekuti makambani akuona kuti apa vanhu vanofanira kuita vashoma apa. Regai tishandise zvibatwa nezviwanikwa zvedu zvinyowani izvi zvematechnologies. Saka vanhu ivavo idambudziko kuhurumende nokuti tinenge taakupamidzira zvevanhu vanga vari pamabasa munzvimbo isina mabasa.
Sachigaro veBoard of Governors CEO Africa Roundtable vaOswald Inna vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Pataenda pamepo Zimbabwe yange ichungori nevanhu makumi matatu nevana vakabatwa neutachiona hwecoronavirus. Vana vakashaya uye vashanu vakararama. MuAfrica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi mana nemanomwe 47,000. Vafa vachisvika chiuru nemazana masere ane makumi mana nevatatu 1,843. Africa Center for Disease Control and Prevention inotizve vanhu vapora muAfrica kusvika pari zvino vanoita zviuru gumi nezvishanu nemazana mashanu ane makumi masere nemanomwe 15,587. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora chirwere checoronavirus pasi rose, inoti vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamirioni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 million. Vafa vakawanda vacho vari muAmerica vachipfuura zviuru mazana maviri zvine makumi mashanu nemanomwe 257,000. Tombo tarisa ziruma pepa nau anasi. Mubepa nau rekroniko ranasi, urumende ya bumiza kuti mamwe makambani azurure kuti atangize basa, pasina zvokuma manikidza kuti aongorere vashandi vavo kana vaine utachiona hwecoronavirus. Asi hurumende yaomesa kupinzwa munyika kwempatya tsaru dzekutengesa. Zimlife.com inoti Econet Wireless yakwidza mitengo yayo nezvikamu mazana maviri ane makumi maviri nemashanu kubva muzana kana kuti 225%, izvo zvinonzi zvashatirisa vazhinji munyika. MuHerald mune nyaya inoti nezuro vasungwa vanoita zviuru zviviri nemazana mashanu ane makumi maviri nevasere 2,528 vakabudiswa mumajeri mushure mokuregererwa nemutungamiri wenyika vachinzi nguva yavakatopika mujere yakakwana. Muna kurume kana kuti March gore rino, vamunangagwa vakaregerera vasungwa vanoita chiuru nemazana matanhatu nemakumi masere 1,680. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamarare we Studio 7 makadini zvenyu. Ini ndinofara ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma, ndiri muno muEastern Cape South Africa. Ndinodawo kutaura pamusoro pedano ratorwa nawa Douglas Monzora muParliament rekuti wadzinge watungamiriri weMDC Alliance. Danho iroro ndinoona sekunge kuti rabvumidzwa nawa Jacob Mudenda. Zviri kunze kwekuongorora zvakaperera kuti pari kuexerciswa ubenzi, nekuti wa Douglas Monzora awasiri member yeMDC Alliance nekuda kwekuzvidzinga wega kwawakaita mukubatana naThokozani Kupe weMDCT. Saka ndakatarisa zvangu zvinhu zviri kuitika izvi. Zviri kuratidza pachena kuti ruoko rweZANU-PF ruri mukati menyaya idzi. Waine chinangwa chekuda kuvhiringa donzvo kana kuti danho kana gwara riri kutorwa neMDC Alliance mukuedza kusunungura wana weZimbabwe kubva mumukanwa mamupere inowa ZANU-PF. Handioni wamunangagwa vachibudirira nedanho ravo ravari kuedza rekuda kuti wabatane naChamisa through Pollard yavari kushungurudzira President Chamisa kuti wave mukati mayo. Izvo zvandiri kuona zvisingakwanisiki ba. Zvichaita kuti paoneke sekuti lockdown yawakaisa haina kuisirwa wanhu weZimbabwe, asi yakaisirwa bato reMDC kuti ritorerwe matanho makuru ekurishungurudza pasina uzhinji weZimbabwe wakavharirwa mukati medzimba. Ndinotenda zvangu maonero angu washamarari.
Makadi wa Shamarari Studio 7 mukomata nonoka wandi kudotora mafungiro angu, kudotora kuna President Nelson Chamisa, President Wedu, President Webanu. Kukumbira kutima shoko angu ashiki kwa bari, kutiva Chamisa. Anditi mruguo nota akungura mbatishingo jerigu wa nevani. Ya kambo kuzi ya President wangu ngati simbinuru wa itapisa. Apana kwa tinoshika nisa NPF kana tingo taura mtingati taurirani, ngati taurirani, ngati taurirani. NPF iruto ratita kututi. Isha omruto taura ndesho kupinga. Saka apa pakuda action mkuru wangu. Na ndrukutoro wadzi wa Chamisa kutoro kudai. Saka imimsa President Veduka, chile gira kunyarara tichi to paradan swa nevanu vesan. Kiparadan swa na munzora na komichi na kupi. Raka tosiana, andi isho shushu mruko na wadivan wadzingwa kama MP, ma senator wadzingwa kama parliament. Wadzingwa bati uyukupe unomirila MDCT, imi mruwe MDC alliance. Saka mruko na wadishu nishirukindra na papi, ndo shungoru pashena kutika zani iru kutikisa. Saka president ka, shakuda kutitisumze msorishu. Asadi isho kutisho moyo mrefu, ngati mbosi ya eshe mabaidili. Hakuna nyika inongo uya chaka pavira. Chingoti ingatita urirani, ingatita urirani. Saka shaka ngofanana. Yes, because ipapa pa tininge chingoveri ngira sani chika sa inodamisu. Why susu tisinga, ndakaru wadziwa. Mkoma tanonu kawande. Mdenda aga wana nguvaka, aiche mushi. Chisho kwadi. Kasa tura sokuti susu wana imu Mzimbabwe tirishi kuta shaita. Tenda hangu.
Hey, wanawe Zimbabwe, nawa terrorive studio 7. Inini ndia batika na skuru. Tilikuti jirimu hondo yejirwere. Coronavirus, chaka ina mami chingure, aiwa, china basa ndeche ku Europe. Chokwa dewa erewesa, nukuti chukona iwa wari busy, kumanya. Nana Morgan Komicho, nana Kupio, wajida ku destroyer, MDC, kupamboriani, wanawe Zimbabwe ngati taurei, wanawe Zimbabwe ngati vurema zizo, wanawe Zimbabwe ngati uonei, manduta zivona ere, tiruda kuta two steps, kuti tifambe kune dzimwe mhandi dzinouya dzotidzorera sure. Mari inosenzeswa nehurumende kuti ibatsire vanhu haichabatsiri vanhu, yaakuita batsire kuuraya politics. Ino mutengo wejekerero watinotarisira kuti dai Zimbabwe yava nomutongo wejekerero. Chokwadi tiri kuona kuti Speaker of Parliament anogamuchira mapepa akangonyorwawo hayo naibva kubhuwa iyi achiti ndezvei. Wanawe Zimbabwe ngati vhurei maziso tione, tichaure tega panyaya iyi. Tinofanira kuzwa izi tega, tigadzirise nyaya iyi. Mautara akatongwa makangaroo kuti nezvimwe izvi ngatizvisiyei, asi ngatigadzirisei nhau iyeyi yemamemba oparliament MDC. Adzingwa aya zvisiri pamutemo, ngatitaurei tega kuti hazvisi pamutemo. Vanhu vadzorerwa pamabasa avo nokuti ndivo vakasarudzwa, vachiri kumagona, vachiri kumaita. Tatenda hangu tisadzokera sure, hapana chofanira kutidzorera sure. Asi tasimbiswa nokuti president Chamisa wavonekwa kuti aiwa ndiye murume ane yese. Saka akamakwa nehurumende nedzimwe mhandi dzinobuda dzinongobva apa neapa. Saka ngatiendei naChamisa, tisadzoka sure. Tatenda hangu.
Taura inotaurwa nevachuru manzi vainzisi kuti vari kuti chii. Vari kuti kana uchinge wakuvara dambu racho rwezambia wovhara chironda chako. Asi kana ukanzi mavhoti tinoona, tinopiwa matisheti, tinopiwa mapepesi, zvese tinopiwa vamascava, tinopiwa nezano. Ko mari idzodzo vanenge vachidziwanepi? Asi kuzva vanotaura vachiti nyika ina mari. Ko mari iyo yavari kupiwa neAmerica vanoisepi? Ikona vari kuti dambure kana dhuku redu tovhara muromo. Kose ndechipi chavakambobatsirawo Zimbabwe ivava vanhu vanotaura ivava? Kana chavambobatsirawo vana veZimbabwe, vanhu vari kutaura ivavo? Tikatarisa muSouth Africa tinoona kuti munhu wese kubva anani anohora, kubva asingasevenzi. Ivo vanotendai mugara mumba, vari kuti vanhu vanodyei mumba macho imomo?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa nhau reNew York Times rinoti kunyangwa zvo vanhu vari kubatwa necoronavirus kekutanga muNew York muChicago nemu New Orleans vave kudzikira zviri kuitika nechirwere cheCOVID-19 muAmerica zvinofanirwa kuchisa vazhinji. New York Times rinoti pese panonzi imwe nzvimbo yave kuita zviri nani maererano nechirwere ichi, dzimwe nzvimbo dzinoti chirwere ichi chave kunyanya munzvimbo dzavo. Bepanhau iri rinoti vanhu vari kufa zuva nezuva munyika yose havasi kudzikira, kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichiratidza kuti vanhu vari kufa munzvimbo dzavo vari kudzikira. Kwemwedzi wese kusvika pari zvino, America iri kurasikirwa nevanhu vanopfuura chiuru pazuva rega rega, asi mamwe matunhu atotangidza kuzurura nzvimbo dzemabhizimisi nekubvumidza vanhu kubuda mudzimba dzavo pamadiro. Zuva nezuva muAmerica, vanhu vanobatwa necoronavirus kekutanga vanopfuura zviuru makumi maviri nezvishanu 25,000. America ndiyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi kupfuura nyika dzese pasi pano, zvichinzi zuva nezuva inowedzera varwere nezvikamu zvina kubva muzana 4%. Ndisesedze kambo kanonakidza kanobva kuna Mambo Duterere. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe mutevedzeri womutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti vanoti zvaitwa nemutauriri weparamende zvokubvumira kudzingwa kwenhengo dzebato ravo muparamende ndezvemaroto. Hurumende inokurudzirwa kuti ibatanidze vanhu vose munyika kuti nyaya dzezveupfumi hwenyika dzigadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko izikati.